Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 24 Nyamavhuvhu 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu nezuro rakagovera zvekudya kumhuri dzenhengo 16 dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dziri muusungwa. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti mari yesimbi yegoridhe kana kuti gold coin haigoni kusimudza uremu hwedhora remunyika. Election Resource Center inoti Zimbabwe ndiyo nyika inobhadharisa mari zhinji kune vanoda kukwikwidza musarudzo kupfuura nyika zhinji muAfrica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaFreddy Michael Musarirevhu nezuro vakagovera zvekudya zvakasiyana-siyana kumhuri dzenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change 16 dziri muusungwa dzinosanganisira nhengo mbiri dzeparamende vaJob Sikala vekuZengeza West navaGodfrey Stole vokuchitungwiza North. VaMasarirevhu vanoti vakatanga chirongwa ichi vachishandisa mari dzavo dzemuhomwe kusvika vazowanawo vamwe vavave kubatana navo mukuunganidza mari yavanozoshandisa mukutenga zvekudya izvi. Vanoti vakatora danho iri senzira yokubatsira mhuri idzi sezvo vasungwa ava vari ivo vaitsvagira mhuri dzavo cheuviri uyewo kuratidza kuti havana kukanganwa vari muusungwa ava. VaMasarirevhu vanoti vacharamba vachizvipira kusandisa zvishoma zvavanazvo mukuona kuti mhuri idzi dzararama kusvika vana baba vadzo vari muusungwa vabuda vachizoenderera mberi nokuriritira mhuri dzavo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMasarirevhu pamusoro penyaya iyi.
Ndakangotanga zvekubatsira mhuri dzevanhu vari muusungwa vava kuzikana nekuti Nyatsime 15 mushure mekunge ndaona kuti vazhinji vacho vanova vagari vemuSt Mary's vasungwa vakagara muusungwa kwenguva yakareba vachipomerwa kunzi vakange vane zvavakaita pane nyaya dzakaitika kunyatsime pakushayikwa kwemukadzi ainzi iyemo Blessing Alley. So inini ndakangoonawo kuti sevagari vemuchitungwiza uyezve vagari vemuSt Mary's munharaunda mandinobva tinofanira kunge ndichivaone zvatinoita kuti tibatsire mhuri dzevanhu ava nekuti vazhinji vacho vanhu vaiitawo zvezvidhina ende vakange vasina mari yakawanda. Saka kusungwa kwavo kwakakonzera matambudziko akawanda kune mhuri dzavo dzakasara nekuti ndivo vanhu ava vaiva vachichengeta mhuri dzavo. Saka kutorwa kwavo kunoreva kuti mhuri dzavo dzava pare zvino dzisina chokubata. Saka ndakangotiwo ndisimukewo nevamwe vangu vakauyawo kuti tibatsirane tiunganidze zvinhu zvatinazvo tikwanise kunge tichibatsirawo mhuri dzevanhu vedu hama dzedu dzakasungwa idzi nenyaya dzekunyatsime. Saka ndiwo matangiro akangoitawo programu yacho.
Rubatsiro urwu ruri kubva kupi vaMasarirevhu?
Rubatsiro urwu rwabva kwandiri inini nevamwewo vanoda kubata neni. Ini ndinotora mari yandinenge ndinayo muhomwe kana ndichinge ndawanawo yakati wandei ndosendeka parutivi kuti ndiwanikwe ndichitengawo. Kune vamwewo vanhu vari kuuya vatinoti pachirungu mawewisha vari kungouyawo vachingoti tiri kubatikana nekurwadziwa nekumagariro ari kuita mhuri idzi muSt Mary's vari kutambura. Saka tinoda kuti tivabatsirewo panguva varume vavo nehama dzavo padzinenge dziri muusungwa. So rubatsiro urwu ruri kubva kwandiri uyezve nekune vamwewo vanhuwo vakasununguka kuti vange vachibatsirawo vanhu ava vane hama dziri muusungwa.
Chii chakaita kuti munge muchitora danho irori rekuburitsa mari yenyu yemuhomwe pamwe nekukwezva vamwe kuti munge muchibatsira mhuri dzevasungwa?
Chakaitika kuti nditore danho iri ndechekuti munongoziva sevanhu vemunharaunda uye zvese vanhu vemuZimbabwe. Vanhu vemuZimbabwe tingori nemoyo wekubatsira. Ukaonawo kuti imwe hama yako iri padambudziko. Usungwa idambudziko guru panyika panapa. Idambudziko rekuti rinokwanisa kukanganisa mhuri, rinokwanisa kuseparatisa mhuri, rinokwanisa kuita kuti mhuri dzikwanise kunge dzichirarama upenyu hwakaoma. Saka inise mugari wowe munharaunda ndakaona ndikati tikasabatsira vanhu ava vanozotadza kuti vararame upenyu hwokuraramiwa nevamwe vanhu. Vanotambura, vanotadza kuenda kuchikoro, vanotadza kurara vadya chikafu. Saka ndakazvitora ndikazvisa pamoyo, ndikazvisa mhana ndikati kodai ndirini ndiri muusungwa, mhuri yangu iri panze isina chekubata, ndaizofarawo here kune vamwe vanhu vanazvo zvekuti vange vachibatsira.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaFreddy Michael Masirirefu vari parunhare kuchitungwiza naJonga Kandemiri weStudio 7. Dhora remunyika riri kuramba richishaya simba kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Nezuro chipiri, pamusika wemari yekunze weReserve Bank of Zimbabwe auction floor, dhora rekuAmerica raitengeswa nemadhora emunyika mazana mashanu nemakumi maviri nerimwe kana kuti $521. Hurumende inoti kubva zvayatanga kutengesa mari yesimbi yegoridhe kana kuti gold coins, zvinhu zvava kuita nani. Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti hapana chiri kuita nani uye musika mutema hauperi. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti dhora remunyika harigoni kusimbaradzwa nekutengeswa kwemari yesimbi, vachiti hurumende haikoshesi simba revarombo asi inomanyira kufadza vari pamusoro. Vanoti mari yesimbi handiyo inogona kusimbaradza dhora remunyika, asi hurumende inofanirwa kuita basa rekusimudzira uremu hwedhora remunyika ichishanda nekuremekedza vanhu vari pasi, sezvo vari ivo vanogona kuwedzera uremu hwedhora remunyika kana vakatanga kuvimba naro.
Chiri kukonzera ichi ndechokuti icho hurumende neReserve Bank yayo neMinister of Finance zvirongwa zvavari kuita hazvikoshesi ruzhinji rweZimbabwe. Zviya zvatingatisa hazviumbi chivimbo kuruzhinji rweZimbabwe kuti ufumi kana kuti dhora redu richazomira zvakanaka. Pachirungu ndiyo inonzi consumer confidence, kuti vanhu vomunyika vange vave nechivimbo kuti izvi zvirongwa zvinoitwa nehurumende izvi zvichazotibetsera. Vosumuka nechivimbo chavo ichocho, chero kwavari kumaruzevha vanobva vamanyira kumari yavo, vanobva vamanyira kusapota zvirongwa zvinenge zvichiitwa nehurumende. Asi tikatarisa zvirongwa zvinoitwa nehurumende zvacho zvakaita sechamagold coin ichi, tinoona kuti mune mino kunyepa mukati kwokuti tobudzwa isi kuti magold coin aya achazenge achitengeserwa munhu wose unowana mari yacho ndo iropublic yaye kana nomokunze. Tochienda kumabhengi kuya tiine chivimbo chokuti zvataurwa nehurumende ndizvo, toiona handizvo. Magold coin aya ari kutengeserwa vanhu vane mari inotova mubhengi nechekare, itorwe mubhengi imomo ukapinda iwe nesaga rako remari kunzi mari yako hatizivi mutupo wayo, hatidi, hatikupi magold coin, akangotengwa navo voga ivo. Ruzhinji rwese urwu haruna charwakawana pamagold coin iwayo, ainzi iwo achabetsera kuvandudza dhora reZimbabwe. Zvino nhasi ndezvipi dhora reZimbabwe kana raakudonha sezvariri kudonha izvozvi? Kumagold coin aya akagozoshanda papi? Hongu zvinganzi hazvo izvo, kudonha kuri kuita Zimbabwe dhora kuri kuzondosvika padhuze nevanotengesa mumastreet weblack market vaya vaya. Asi ngatizive kuti hapana vanhu vangambopemberera kuita pati yokufara kuti mari yavo iri kudonha.
Profesa Masocha, kudonha kwedhora kuri kuitika uku kunorevei kune vamabhizimisi?
Kudonha kwemari yavo kunoomesera mabhizinesi mazhinji makuru okunzaya kuuya munyika menyu, kuti abudirire munyika menyu, nokuti mari yenyu inenge isati ichabata uremu Tadimo haichabati ure muweoka ya chino tifalu ya ya isi simpo. Saka zino ita kuti ufume hunge huita zinyeke nyeke. So kuti kwa ya chifarire kuti uchazo batana ni black market rate. Izo zote ya chifarire manyeke. Unukuti hapana unuzisiva. Dora richaramba richidona kusikata zokera ze kuma trillion mabillion haya ataita haya.
Sezo tichuona kuti inyayai ilikuramba ichiti kakwengo ya kareba. Urumeni haisi kuzuone erezi nufanda kuitua. Ino ziba erezi nufanda kuitua kana kutikuta zabazawa kwabo.
Urumende ino ziwaza ilikuita. Sikuti wanenge iyo urumende wanenge wano zitari sama chumbavo chete ilikuita. Zinomba zinomba kuta iwo chete. So kuona kwa taka esi kuti wakatangari chirongo cha magold kwe na anotura. Havano kwa nisa kutenga hivu. Vozuti hivu amuna November. Ndiyo mericha zoeta akachipa havamu hivu. Saka kuitai kuku. Kuro latiza kushai wahanya na vanu. Zuguti zirongwa zo havu azine ina vanu. Zirongwa zo havu azine ino kuumba. Consumer confidence. Chivimbo. Chava choro jinji kwe Zimbabwe. Kufumi kwenye kaya. Chivimbo choro jinji kwe Zimbabwe. Kuurumende kutiba. Nile Zimbabwe urujinji. Wachima ziyo kutu urumende. Ino tishandira. Urumende ino tanga ni zirongwa zino guta isu la pasi vaka wanda kwete zirongwa zino guta hivyo mashoma makato guta neche kare duo urambe wachiguta hivyo kutaka urumende hiri kukwene wachaizo pa kuumba kufata ma konsuma ipapa pa kuumba chivimbo chama konsuma ya apana nika pasirose ino mudirira isi na chivimbo choru zinjiru nika ya tuwe konsuma confidence ya
Abo vange vari nyanzvi munezve upfumi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare ku Ohio ne Studio 7 zvondorapera gurukota rezvemari muzvinafundo muturimwiwe vakati mitengo yezvinhu muzvitoro yape kugadzikana pamusoro pekutengeswa kwemari yesimbi kana kuti gold coins. Sangano re-election resource center rinoti sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC raifanirwa kuita misangano nevanhu nemasangano anechekuita nezvesarudzo risati razivisa mari dzinofanirwa kubhadharwa neavo vanoda kukwidza musarudzo dzegore rinouya. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muelection resource center vaSolomon Bobos Bunu vanoti vanhu vanofanirwa kukurudzirwa kupinda mune zvematongero enyika kwete kuisirwa zvipinga mpinyi mberi kwavo vachiti Zimbabwe ndiyo inogozhesera vanoda kukukwidza musarudzo kupfuura nyika zhinji muAfrica.
Pachiitwa chiumbwa chakafanana nechocho boka rezeki rinofanira kuita hanganzi nekunza auditions zvekare. Tinoziva kuti ndivo vanoita zvesarudzo dzenyika yese. Asi kana vachinge vachiita zvo zvinogadzira mutemo kana zvinodi, vanofanira kuti hatingati makunza auditions. Nemapato matongerwo enyika vanozvimirira voga panzvimbo dzakasiyana siyana kuti vanzwewo pfungwa dzavo nemaonero avo panyaya yavanenge vachitaura nezvayo. Izvi zvirimo zvekare mubudiro remutemo kuti chero parliament chaiyo inotoita anonzi maconsultation.
Vanhu vari kutii nenyaya yemari idzi dzakatarwa neZimbabwe Electoral Commission?
Ruzhinji tikuona kuti vaneka kukatyamadzwa nemari dzakatarwa neZimbabwe Electoral Commission kureva kuti havana kunge vaziva zvakanga zvichiitika. Saka tinogona kuona kuti richave dambudziko zvekare ratingasangana naro patinenge tichifambira kuenda kusarudzo. Saka maconsultations haana kuitwa, hatina kuwanzwa, asi tazongoona pane mutemo kana kuti pane statutory instrument iri kutaura kuti ndo mari dzichakatarwa. Kuti zviro kuti zvabva nikupi zvataita kupi zvinofanira kuperera kupi hapana anoziva. Saka hatigone kutaura nezvazvo, asi chatinga kutaura ndechekuti maonero edu ndeyekuti zvakaitwa muchivande zvakangoitwa chiwande wande vakangomhanya vakangofamba nenyaya yavo vasina mumwe vakanga vataura navo.
Izvi zvichakanganisa kana kuti zvichavhiringa vanoda kukwikwidza nenzira ipi?
Tinoona kuti vanenge vachida kukwikwidza kunyanya vane mapato angade kukwikwidza vachifielda macandidates ose kana kuti vanoda kuti vasarudze makansela, vasarudze maMP, vasarudze nemutungamiriri wenyika. Tinoona kuti vachange vachitarisira kutsvaga mari ingasvika iyo almost half a million, 500,000 kana inga tsika shoma shoma kufa ipapu kana kunurao tzira kutuwa kwanse kufuta makandite zao inoro marino kuna kundisa kuwa na mga ABS Zimbabwe titarisa mamiriru ashaka ita Parisi tisitinga ziwezo ilu tukurenu ya shungangu daru za shandu kare za improve ere asika natika tutarisa kana kuru kutisaru jizahide zeru wanasi atayo wanama patu wanukuna kunde achifuta makandite akawanda wanukuna kureiza mario saka Rogo na kuvitambu tiko guru, kumapatesi matungiru wenyika, ni hawa wachata kuno sumiri vya wachikuikuza msaruzo. Maarizi ruta warwanezo wazo zakati wandei, zine uwandu. Kana chitarisa zimwenyika, ukatutasa kuposkwana kuna president, lano $40. Ukatasa kune zimwenyika ma 10,000, zimwenyika ma 1,000, zimwenyika ma 5,000. Kurewa kuti 20, inengi ya vaya nyanya kuyenda kuri, kana chitarisa pana president. Asi atinga varambire nekuti pamwe varuda kukwikwidza vanogona kunge vaine mukana wacho asi tinoona kuti mari yawandisa kana tichibva tichitarisa standards dzimwe nyika dzakatipoteredza kana dziri muregion matiri
avo vange vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muelection resource center vaSolomon Bobosibunu vari parunhare kuHarare nestudio 7 tichienda pamepo mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Chombo tarisa jiri mumapepa nau anasi. Mu Newsday mubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu reCivil Society Organizations rinopomera gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi mhosva yekunyepa pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika kumusangano weInternational Convention on Elimination of All Forms of Discrimination wakaitwa kuGeneva svondo rapera. Sangano reCivil Society Organizations rinoti zvimwe zvakataurwa navaZiyambi Ziyambi zvinoshanganisa kuti Bill rePrivate Voluntary Organizations Amendment Bill harina zvekusarura. MuNewsday makare hurumende inoti vanhu zvikamu makumi matatu nezvisere kubva muzana zvakatarisana nenzara gore rinouya. Izvi zvakaziviswa negurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa nezuro. Yasvika nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndivo ndida kutsigirawo mashoko anotaugwa nevanhapo kuti hurumende yashayiwa kuti enda nepike zvino nokuti vanhu vose vari muparliamendi vakagara muparliamendi ndo vari kubira nyika ndo vari kutora ufumi vachindesawo dzimba dzavo izvo zvoita kuti vamwe vacho vabudikire vachionekwa kupi nekupi vakubudisa madzimotikari asi izvezvo zvichaonekwa kuti mutemo wenyika hausi kushanda nekuti vari kuvharira vana sikala mumajere vasina mhosva yavari kunzi vakaita asi vanhu chaivo vanogara navo muparliamendi vachitora mari dzakawanda vachiendesa kunze kwenyika vachidya nevana vavo vachinzinga varegwa vachifamba huri ubhogo bvakupera vose ike zvinoizvi takaitirwa rombo rakanaka vana veZimbabwe takaitirwa rombo rakanaka vana veZimbabwe tikapuwa mutungamiriri wedu mutsva mutungamiriri wechidiki anoziva magariro anoita vanhu anoziva kuti vanhu vanofanira kurarama sei munyika yavo.
Pastudio 7 vashamarari mwakadini nese nevanoita kuti zvamunotaura zvibude pamhepo tinokutendai. Ndaikumbirawo vanoongorora nezvematongerwo enyika kuti vatitaurirewo kuti ZANU-PF richiri bato rematongerwo enyika here kana kuti yave mafia, nokuti payaiti ZANU chiororo taatisingazivi kuti ichatiorora isusu zvizvarwa zvenyika ino. Taone nhamo, handizivi kuti NASA ingazi National Agony Network Authority here ibve papa Social Security Authority, nekuti taone nhamo ndakashanda more than 10 years ndikaendesa mapepa aidiwa nokudidi ndakanzi tokupa makore adarika ndofunga mana 4 or 5 adarika ndikazi tokupa 1000 bondi bondi iyoyo ndaipiwa 20 bondi ndakatadza kana kutenga kana hukwana chaicho ndapota ameno kuti todiniwo munyika muno tiri paofisi pehutongi waHerod here kuti tingozive kuti no tanetseka nokuti tina Herod ari kutitonga.
Mamuka sei washamarare weStudio 7 makadi yenyu tinotenda zvikuru nenhau dzamunotipa nhau dzisina kwadzakarerekera uye nokutipo information inenge ichiitika kunyika kwedu. Tisi tinorwadziwa zvikuru nekumbavha huri kuitwa nenhengo dzezano PF. Zvinotirwadza sevagari vemuZimbabwe kuti upfumi huri kuenda mumaoko ezano PF hwachiba nehama dzavo. Iko zvino nyika vari kuba zuva nezuva vari kuba ende vari kusungwa maopposition ari kumiririra vanhu zvido zvevanhu asi vanhu vari kuba vachigarisa nyika pasi havasi kusungwa. Ndosaka tiri kuti mayouth ngatiendei tonoregister kuvhota gore rinouya tigovhota takawanda tatenda.
Ini ndabatikana nemurume uyu anonzi amenoma gombedze kuti marombedze vamuri kutaura nezvako waizoita vanoweza nobefu most of the time vanopinda pakupapa in any engagement vanopinda vachida kuchidzira vanhu sei vasingakwanisi kuita debate riri clean debate rekuti you need to listen to someone achipawo maviews ake. Why is donda kuinterrupta munhu anenge achida kutaura kupawo maideas ake? Why musadaro mhani wako mani musadaro nyika haisi yenyu mazano PF mega bai nyika haisi yenyu mega mazano PF nyika ndeyedu tesi teerera ndosaka makasvika pakuuraya nyika nenyaya yekusoda kuteerera maideas evamwe vanhu chimbozipaiwo mukana wekuteerera pfungwa dzevamwe vanhu. What's wrong with that? Ndimi mega munoziva kusvika nyika yaisvika pakupfugama kudai so musadaro mhani varume musadaro Makoni Pretoria SA.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vamwe jaji vemudunhu reFlorida muno muAmerica vapa vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump kusvika musi wechishanu kuti varatidze zvikonzero zvekuti sei vakumbira dare kuti pasarudzwe munhu akazvimirira kuti aone nekunzwa umbowo hunonzi hwakawanikwa mumapepa neFederal Bureau of Investigation FBI pavakapinda mumuzinda wavaTrump vakatora magwaro mazhinji anonzi vanga vasingafaniri kubudisa mumuzinda weWhite House pavakakundwa musarudzo dzekutungamira America. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni tikavabvunza kuti nyaya yavaTrump neFBI yakamira sei.
Pari zvino tingati nyaya yavaTrump neFBI ichiri kumatare kwavari kunetsana nekuti dare rakatura mutongo kuti FBI kana kuti Department of Justice rinova bazi rinoona nezvemutemo kuti riunze kudare affidavit iri redacted kana kuti affidavit yakabviswa zvimwe zvakakosha yakapiwa yakamirira kusvika chishanu chesondo rino chavakanziva uye nemapepa iwayo akabviswa zvakavanzika zvenyika kuitira kuti mutongi wedare agotarisa agoona kuti zvakakodzera here kuti affidavit kana kuti umbowo hwakashandiswa neDepartment of Justice kuburikidza neFBI kuti vaende kumalago kuvaTrump kuti umbowo huburiswe pachena vanhu vazive kuti chii chakakonzera kuti hurumende iende kumba kwavaTrump uye sei mutongi kana kuti jaji akasaina magwaro aya akabvuma. Asi tiri kuona kuti nerimwe divi Department of Justice kana kuti bazi rinoona zvemutemo riri kuti iro hatikwani vari kupikisa nyaya yekuti affidavit kana kuti umbowo huburiswe pachena nekuti vari kuti zvinogona kukanganisa kuferefeta kwavari kuita nyaya yavatrump.
Dr. Guni, chii chakaita kuti mapurisa eFBI apinde mumuzinda wavatrump vakatora zvavaida?
Hurumende iri kuti iyo yakanga yaona kuti mapepa aya mamwe acho anga akungobatwa nevanhu vese vese kumba kwavatrump, mamwe achichinjwa achibviswa mune mamwe mabhokisi achiindiswa mune mamwe mabhokisi akawanda. Ndo zvakaita kuti vatirimuke vakaona kuti koumbowohu hunenge hwaakushandiswa nenzira isiri iyo uye hwaakungobatwa nevanhu vese vese vasiri cleared, vasina top secret clearance yacho, uye vanga vasingazivi kuti vatrump vari kufunga kuitei neumbowohu. Ndo saka vakaita chimbi chimbi kumhanya nerwesiri vachienda kunotora umbowo ihwohwo. Ndo saka muri kuona kuti vatrump nemagweta avo tiri kuona sekuti vari kuda kungopedza zvavo nguva kuitira kuti nyaya irambe ichienda kusvika tazoenda kumaelections vachingonetsana kumatare kuti vagozoti ini vari kundidaro nekuti havasi kuda kuti ndikwikwidze ndiitewo purezidendi zvakare. Asi tinoona sekuti hurumende yakamira pamutemo, haisi kuita zvematongerwo enyika, iri ngotevedzera mitemo sezvairi mitemo yenyika.
Saka nyaya iyi yasvika papi, Dr. Guni, uye sekuona kwenyu nyaya iyi mungati ichapera sei?
Tiri kuona kuti magweta avatrump vakaisawo kumatare nyaya yekuti vari kukumbira kuti mabhokisi kana kuti nyaya yezvinhu zvakatorwa kumba kwavatrump isaongororwe neFBI chete. Vari kuda anonzi master, kureva kuti munhu akazvimirira asina divi raakarerekera anoongorora kuti zvii zvakatorwa kumba kwavatrump uye zvinokodzera here kunge FBI yakazvitora uye zvinokodzera here kuti zvinge zvichiendeswa kuvatrump kumatare. Asi tiri kuona kuti pane nyaya ipapo nekuti hurumende kuburikidza neFBI iri kuti mapepa anga aina vatrump mapepa ane zvakavanzika zvenyika kana kuti yatingati maclassified and top secret documents. Saka tichaona kutatsurana kuchaitika pakati pavatrump nebazi rezvemutemo kana kuti Department of Justice kumatare uko. Tinoona nyaya ichinetsa, asi tinoona sekuti mukupera kwayo vatrump vanenge vacharudza machallenges avari kuita nekuti zvakare FBI yakapiwa mvumo kuburikidza nematare kuti vaende kunotora zvinhu izvozvino kuti vanga vakutyira kuti zvakavanzika zvenyika zvinogona kubatwa nenzira isina kunaka.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Frank Guni, vari parunhare muWashington DC neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu nezuro rakagovera zvekudya kumhuri dzenhengo 16 dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dziri muusungwa. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti mari yesimbi yegoridhe kana kuti gold coins haigoni kusimudza uremu hwedhora remunyika. Election Resource Center inoti Zimbabwe ndiyo nyika inobhadharisa mari zhinji kune vanoda kukwikwidza musarudzo kupfuura nyika zhinji muAfrica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.